Bazi rezvo utano rinoti kusvika nezuro pave nevanhu gumi nemumwe vabatwa necoronavirus uye pane mumwe mugari wekuulawayo akashaya nemusi wemugovera. Izvo zvasiya munyika mave nevanhu vaviri vafane chirwere ichi. Bazi reutano rinoti Mushakabvu aive nemakore makumi anomwe nemapfumbamwe akaenda kwachiremba wake musi wa23 kurume aine zviratidzo zvemunhu anorwara necoronavirus uye paasina kupora mushure mokurapwa akazoendeswa kune chimwe chipatara musi wa2 kubvumbi uko akaramba achikosora nekutadza kufema zvakanaka. Utano hwake hwakaramba huchidzikira akabva aiswa muintensive care unit uye chikwata chinoona nezvechirwere ichi muulawayo checovid-19 rapid response team chakazoshedzwa ndokuita ongororo yekuona kuti ainge asina coronavirus here kana kuti kwete. Bazi reutano rinoti murume uyu akashaya akamirira zvainge zvabuda muongororo yainge yaitwa nenational microbiology reference laboratory muHarare. Ngororo iyi yakaratidza kuti murume uyu anonzi aifamba kune dzimwe nyika ainge aine utachiwana hwecoronavirus. Umbowo kubva kubazi rezveutano hunoratidza kuti chirwere ichi chakaonekwa muZimbabwe musi wa21 kurume uye chakabva nemunhu kunze kwenyika. Chakazotanga kupararira munyika musi wa24 kurume. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru makuma seri nezvitatu nemazana mashanu ane makuma seri nevashanu vafa nechirwere ichi kubva pachakatanga gore rapera kuChina. America ndiyo iri kutungamira nevanhu vanodarika mazana mana ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba dzavo vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya panguva ino yelockdown. Mumwe mugari wemuHarare asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona zvaingaite kuti mitengo isarambe ichikwira.
Pandikuti izvozvizvi mashopu acho ari kunzi avhu they are business vari kuchaja maprice mamwari abnormal zvekuti I don't know what government can do kuti izvo ibatsire ipapo. Mari yacho hauna apa zvinhu zvakukwidzwa zviri abnormal enda apapa mumba kutaura chokwadi chekuti vamwe tangorarama nekudya porridge.
Vamwe vaamai vati vanonzi amai moyo vanoti dai hurumende yabvumidza kuti zvitoro zvese zvivhure panguva ino vachiti zvishoma zvakavhura zviri kudhura zvakanyanya.
Maprice vari kudhura zvisingatomboite. Shuga chaiyo 2 kg inoona ichinzi $185, cooking oil $200. Manje toita sei kuti apa ndoyega shopu iri 1 chingwa chonzi $40 apa patichatochizivi chakutosha kuti todyei zvinezvi dzangonzara mvura chaitaimbe yatangonzwa nekubhoirisira vana because ndoyega yatiri kukwanisa kuwana for free.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika hazvina kunaka vachiti mitengo haifaniri kukwidzwa zvisina tsarukano. Vachiparura chirongwa chelockdown chemazuva makumi maviri nerimwe mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasashandisa dambudziko recoronavirus kukwidza mitengo yezvinhu vakati vachaita izvi vacharangwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vachaongorora kuti pane vakasungirwa nyaya iyi here asi vakati vazhinji vemabhizimisi vasungwa pari zvino ndevaya vari kuvhura mabhizimisi avo vasina mvumo. Vanongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende itevedze zvakataurwa nemutungamiriri wenyika kuitira kuti vemabhizimisi vasarambe vachiomesera veruzhinji.
Mutungamiriri wenyika chaiyo vanga vavimbisa kuti mabhizinesi achaonekwa achikwidza mutengo zvikuru sei yezvishandiswa zvemazuva ese vachawana zvitarafu zvavo zvakavafanira. Zvotipa kuti tibvunze mubvunzo kuti mukuru akakanganwa here kuisa mutemo kuti zvinhu zviitike nekuti tinorangarira kuti zvimwe zvese zvavari kutaura kungava kushandiswa kweforeign currency kuvhurwa kwemamoney transfer agency vari kubva vaita kuti zviteerwe nemutemo unoita kuti zvinhu izvozvo zvive pamutemo.
Chirwere checoronavirus chave mumatunhu anoti Harare, Bulawayo, Matabeleland North neMashonaland East. Pasi rose vanhu vanodarika mabhiriyoni mana kusanganisira vemuZimbabwe havasi kuenda kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.